kumberengwa kwandinobva ini mvura yakanaya yakawandisa usiku hwemugovera kana tinoti Saturday zvokuti yakazadza ndizi migwagwa tumadhamu tudiki twese twakakukurwa magarden avanhu mazhinji akaenda zvokuti patiri kutaura so mimwe migwagwa anongova makoronga zvokuti kufamba kwachona kuri kunetsa kuti vanhu vaende kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nezvipatara nezvikoro zvikuru zvatinazvo somumberengwa kuenda kuna Nachegato High School nejeka hospital kunotonetsa kunongoenda vari padhuze neipapo mese mana muda vanhu munonzi munana Chibvute nokunana Mutsine nokwabhangwe kwedu zvako kunoita sokuti ndiko kunotangira nzizi zhinji dzichinda nemvura yachona kunana Mwenezi saka ikoko kwayaitanga yave yaine simba charo rakawanda zvokuti yakaita havoc kana kuti yakakuvadza misha nezvirimwa zvavanhu zvakawanda zvakaenda zvokuti muminda kutaura kwatiri kuitawo kuminda yakawanda haipindike zvachose
pane rubatsiro rwamuri kuwana here mudunhu menyu
ndikangoti pari zvino tichitaura kudari mapazi ehurumende ane chokuita naizvozvo zvokuti pave norubatsiro rungaenda kunoona kuti vanhu vangabatsira sei tavataurira saka ndingati pari zvino chokwadi chiripo ndechokuti mumidlands mandinobva umu vacho vanomirira zvokubatsira pakafanana nematambudziko atiri kutaura aya vatova vanhu vanotoziva kuona kuti pakati pane nhamo yakadai apa pane nhamo dzakati vari kuti yatingati pachirungu assessment yokuti vabve nezvinhu zvinenge zvakakwanira kuti zvinobatsira vamwe vanenge vasina kana nemisha
hapanawo here kuitawo njodzi dzekuti kune vamwe vanogona kunge vakarasikirwa neupenyu
kuziva kwangu pari zvino nokuti zvakaitika randiri kumushavo zvakare nokuti yanga iri weekend pandakabva kumusha ikonoti ndiri kupariamendi handina kunge ndanzwa dambudziko rakafanana nairoro ndaifona chaizvo munzvimbo dzakasiyana-siyana mumberengwa mese ndisingatarisi kuti kumberengwa west kana kuti kumberengwa north asi ndichibata-bata pese saka ndichiva neruzivo rwakaita sorwakati kuti kuti nzvimbo yedu yemberengwa ese yakati kanganisike asi ndanga ndisati ndawana dambudziko rokuti pane vanhu vakaenda kana kuti vakasakatika nokuda kwetsaona iyoyi.